Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kurume 1, 2024. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Banga repasi rose reWorld Bank rinoti upfumi hweZimbabwe hunogona kukwira nezvikamu 10 kubva muzana pagore mukati memakore 10 kana yakavandudza mapoka ekurima nezvicherwa. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanotadza kuenda kuVictoria Falls mushure mekutyisidzirwa kunzi panhandare yendege pane bhambu. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu kadzi reWomen and Law in Southern Africa rinoenda kumatare edzimhosva richida kuti mutemo unobvumidza kubviswa kupa muviri uvandudzwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Gwaro raparurwa nhasi nebhanga repasi rose reWorld Bank rinoti upfumi hweZimbabwe hunogona kukura nezvikamu 10 kubva muzana kana kuti 10% pagore mukati memakore 10 anotevera kana hurumende yakashandisa kurudziro yekuvandudza upfumi hwenyika. Asi gwaro iri rinoti kana hurumende yakasashandura maitiro ayo, upfumi hwenyika ucharamba uchidzikira nezvikamu 3 kubva muzana kana kuti 3% gore roga roga, uye rayambira kuti nzira ichatorwa neZimbabwe ndiyo ichaumba remangwana rayo. Kuti Zimbabwe ibude mumadhaka mairi munyaya dzezveupfumi, World Bank iri kukurudzira hurumende kuti itore matanho anosanganisira kusunungura mashandiro emusika wemari yekunze, kuti ivandudze mitemo inobata boka rezvicherwa kuitira kukwezva vanoda kudyara mari dzavo, uye kugadziridza migwagwa inoenda kunzvimbo dzinoshanyirwa. Zviri kukurudzirwa neWorld Bank izvi ndizvo zvakakurudzirwa zvakare nechikwara cheIMF chakanga chiri muZimbabwe masvondo mashoma adarika. Rimwe gwaro rakaburitswa nebhanga repasi rose rinoti Zimbabwe ndiyo nyika yepiri pasi rose panyika 10 dzine mitengo yezvekudya iri pamusoro-soro ichitevera Argentina. Izvi zvinoreva kuti Zimbabwe ndiyo muAfrica nyika ine mitengo yezvekudya iri pamusoro zvakanyanyisa. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi mune zveupfumi uye varichipanga mazano chebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe vaPersistence Gwanyanya kuti tinzwewo maonero avo.
Mukatarisa pagwaro iroro nezvinhu zvavari kukurudzira kuti Zimbabwe iite, ndezvinhu zvizhinji zvavanokurudzira pastaff monitored program yanamushanda muhurumende. Handioni zvinonyanya kugozha pazvavanokurudzira ipapo, asi zvimwe zvacho zvinenge zvichida kutizve vadzaniche pfungwa dzavo vanatsokunzwisisa chimiro chenyika yedu seZimbabwe. Saka ndinoti inini kuderera kwanga kuchiita upfumi hwedu hasina kunyanya kukonzerwa nekuti pamwe tanga tisiri kubata upfumi zvakanaka, aiwa, asi kuri kukonzerwa nechimiro chekunze.
Asi kana muri kutaura kuti zvinhu zvagara zvichisimudzwa kana nana IMF staff monitored program, zviri kureva kuti hurumende ine ruzivo nezvinhu zvese izvi. Sei isiri kugadzirisa matambudziko iwayo?
Hazvigadziriki nezuva rimwe chete mukoma, hazvingagadziriki nezuva rimwe chete. Zvakafanana nemusika mutemo wamunotaura, haugoni kuti ugadzirike nezuva rimwe chete, nekuti unotetoredzera chimiro chenyika. Kana upfumi hwedu hwakunyanya nge huri informal sector, zvinoreva kuti nyange kugadzirisazve simba remari kunonetsa nekuti kunoteredzera chimiro ichocho. Saka hazvigoni kuti titi nezuva rimwe chete, mwedzi umwe chete, kana gore rimwe chete matambudziko iwawo anenge achizodzokera. Asi tinenge tichida kuti zvatinoita zvese zvinge zviri zvinhu zvinorwisana nedambudziko patovane kudzokera kumashure.
Kune vamwe vanoona vagwanyanya vanoona kunga zvisiri zvinhu zvinganzi zvakanya kuoma zvakaita sezviri kukurudzirwa kuti hurumende ivandudze mitemo inobata nyaya dzezvicherwa pamwe nekusunungura musika wemari. Zvinhu zvinganzi zvingada nguva here izvi?
Kusunungura musika wemari kuri kutaurwa apa kunoita chokuti bhanga guru rehurumende rinoisa ruoko rwaro pamusika wemari. Asi ndikakutsanangurirai mashandiro anga achiita musika wemari munogona kutoshamisika kuti zvinobva mepi. Ndakazombozvitsvagurudzawo ndikaona chokuti chekutaura kwamuri kuitai ikoko ndivowo kutofunga kunoita vamwe vese vanenge vari rumisika usachida kutonge uchichinja kana kusiyanga nekutengesa mari unongofungwa kuti mutengo wemari uri kubatwa nebhanga guru rehurumende. Ndava hapana bhanga guru rehurumende rinobata mutengo, zviri mupfungwa dzedu, zviri mudzero dzedu.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi uye vari chipangamazano chebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe vaPersistence Gwanyanya vari parunhare kuVictoria Falls neStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vakundikana kuenda kuVictoria Falls mushure mekutyisidzirwa kunzi panhandare yendege yeko panogona kunge paine bhambu. Mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vazivisa kuburikidza negwaro kuti mangwanana anhasi vanoona nezvenhandare dzendege dzemunyika veZimbabwe Airport Authorities vaziviswa kuburikidza nekambani yendege First Jet kuti pane munhu azviti John Doe ati panogona kuita njodzi yemabhambu kana pfuti panhandare dzendege dzemunyika. Vacharamba vati nekuda kwemashoko aya ayo ari kuferefetwa kuchengetedzwa kwedzinhandare dzemunyika kwawedzerwa. Vamunangagwa vanga vachitarisirwa kunotaura kumusangano weInternational Energy Development wanga uchiitirwa kuVictoria Falls. Asi mutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga ndo vanonzi vazotaura vakamirira mutungamiri wenyika. Apo wave mwedzi wakurume uyo unocherechedzwa semwedzi wekurwira kodzero dzevanhukadzi, rimwe remasangano anoshanda akamirira kodzero dzemadzimai reWomen Law in Southern Africa raenda kumataredzi mhosva nechikumbiro chekuti mutemo unobvumidza kubviswa kwepamuviri uyo wakadzikwa muna 1977 uwandudzwe. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Amai Ivy Chimedza, gweta rinoshanda nesangano reWomen and Law in Southern Africa kana kuti WILSA, vaudza Studio 7 kuti vaisa chikumbiro kudare repamusoro reHigh Court chekuti mutemo wokubvisa pamuviri uvandudzwe kuti ubvumirewo vanasikana vasati vabva zera pamwe chete nemadzimai anobatwa chibharo muwanano kuti vabvumirwewo kubvisa pamuviri.
Minor girls below the age of 18
vana vasati vabva zera vasina kubatwa chibharo vanorambidzwa kubvisa pamuviri pamwe nemadzimai anobatwa chibharo muwanano. Saka chikumbiro chataisa kudare ndechekuti mutemo wokubvisa nhumbu uyu uvandudze kuti madzimai nevana ava vabvumidzwe kubvisa.
Amai Maxine Chisweto, vanoshanda nesangano reVeritas, vati zvakakosha kuti mutemo wokubvisa pamuviri uyu uvandudzwe vachiti vana vakawanda munyika vari kufa vachiedza kubvisa pamuviri zvisiri pamutemo.
Tani nguva yakareba tichinzwa kuti vana hobho vari kufa gore negore vachiedza kubvisa mimba zvisiri pamutemo uye zvinozovakwadza. Saka mutemo wedu senyika unoshuvira kuchengetedza vana nekukura kwavo. Inoda kubatsira kuti kana vaya vakarodzwa vari vana vakwanise kubatsirwa zvinyore panyaya yatinoti termination of pregnancy.
Asi nyanzvi mune zveutano uye vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vati havaoni zvakanaka kuti vana vasati vabva zera nemadzimai ari muwanano anengaita pamuviri vakwanise kubvisa pamuviri. Hurumende inofanirwa kutsunga dzisimbe kuona kuti zvinhu zvagadziriswa kuzvipatara.
Maonero angu ndeyekuti tiri kucreate society isi satye kuuraya. Chandofunga kuti chofanira kuitwa nehurumende kana tichida kubetsera vana vanobata nhumbu vari vadiki ndechekuti ngati improve healthcare delivery system yedu.
Muchikumbiro chayaisa kudare ichi, WILSA yadoma bazi rezveutano, dare reparamende nehofisi yemuchuchisi mukuru wenyika Semapoka ane chekuita ninyaya iyi. Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vati vanga vasingakwanisa kutaura nezvenyaya iyi vakati tibate gurukota rezveutano vaDouglas Mombeshora asi nhare mbozha yavo yanga isingapindi. Hatina kukwanisa kunzwa kuparamende pamwe nehofisi yemuchuchusi mukuru kuti vatambidzwawo here magwara anovazivisa nezvedanho resangano iri kumatare. Sachigaro wekomiti inoona nezveutano mudare reNational Assembly vaDaniel Molekele vati dare reparamende rava nemakore richitaura kuti mutemo uyu uvandudzwe.
Termination of President's Act Amendment Bill, Japan and West Zimbabwe Mukana, Kutubakipe.
Mutemo wetermination of pregnancy act uyo wakadzikwa nyika isati yawana kuchitonga kuzere muna 1977 unobvumidza kubviswa kwenhumbu chete kana pamuviri apa pachisa mudzimai akazvitakura panjodzi kana mwana ari mudumbu ane urema hwakanyanyisa kune avo vanenge vabatwa chibharo neavo vanenge vaitiswa pamuviri nehama yepechko. Vanobvisa pamuviri zvisiri pamutemo munyika vanogona kutongerwa kugara mujeri kwemakore mashanu. Gwaro reHealth Demographic Survey rakapedzisira kuitwa muna 2015 raiti zvikamu makumi matatu kubva muzana zvevanhu vanofa vakazvitakura vaifa nekuda kwekubvisa pamuviri nenzira dzisina kufanira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Tochimotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden pamwe nevaive mutungamiri wenyika vaDonald Trump nezuro vose vakashanyira muganhu weAmerica neMexico nguva dzakasiyana uko vakanakurirana nyoka mhenyu pamusoro pedambudziko rezviuru zvevanhu zviri kuyambuka zvichipinda muAmerica zuva nezuva. Kufa kwevanhu vechiPalestine vanogona kusvika kuzana negumi nevaviri kana kuti 112 vachitsvaga rubatsiro nezuro muGaza City kwashoropodzwa nevakawanda pasi rose. Nhasi zvichitevera mashoko evakaona zvichiitika pamwe nevashandi vebazi rezveutano muGaza ekuti zvakakonzerwa nekurwiswa nepfuti neIsrael. Israel iri kuzviramba ichiti vanhu vakawanda vakatsikirirana vakazotsikwa nemotokari dzaiparubatsiro dzainge dzave kutiza. Vamwe vagari mudunhu remashonaland west vanoti havasi kufara neuori hwavanoti huri kuitika munyaya dzekupinzwa kwevanhu mabasa nemakambani ari kugadzira mugwagwa unobva Harare uchienda kuChirundu. Nunura Ijena anotipa nyaya inotevera.
Vagari ava vanowirirana nevekumwe kumatunhu munyika kuri kuitwa zvirongwa zvehurumende zvakaita sekuvakwa nekugadzirwa kwemigwagwa. Avo vanoti mapinzirwo evanhu mumabasa anopiwa mari nehurumende haana kujeka uye azere neuori. Mumwe wechidiki anoti ari kushaya basa ndimuzvari Benyuda Tsoto vekumapinga uko kuri kushanda kambani yetensa.
Vari kuya nevanhu vavo kubva kuHarare vachienda vari kuya kuzowana basa. Panaka tane 3 weeks tinobata hafu 5 tinoswera kuzobuda nafu.
Muzvari Tsoto avo vanoti vaimborarama nekuita maricho vanoti iye zvino vave kurarama nekutengesa bonde kuvashandi vemugwagwa vari pamapinga asi hazvisi kubhadhara zvekuti vakwanise kurarama.
Ndobva tatofara tikatazororawo kuenda mumabhawa kuenda kubhawa unenge uchitsvagirawo vana chikafu zvinhu zvakaoma.
Mumwe mugari weparukobha vaJeremiah Sande vanoti pavanhu vanosvika zana vakanyoresa kuna sabhuku wavo kuti vapinde basa vaviri chete ndivo vakakwanisa kuriwana vachiti zviri pachena kuti pari kuitwa zvechioko muhomwe kuti munhu apinde basa.
Tikakapinda ngani pati kwedu kune 170 inofana 2 kana kuti 3 aibaga 2 chete vakapinda vekwedu.
Patabvunza kuti sei vana vashoma vari kupinda mabasa munzvimbo mavo mukuru wemasabhuku munzvimbo yemapinga uye vari vaimbove murwehondo yerusununguko vaezra horwe vanoti vakambobvunzawo kuvakuru vekambani vakanzi vashandi vachatorwa zvishoma nezvishoma kusvikira vawanda sezvo mugwagwa uchangotanga kugadzirwa.
Vekambani vakati hongu tinotora, asi tinotora nemastages. Vachatora kana vachitora namba inosvika kuma100, asi havaitori musi muchi mumwe chete.
Mumwe mukuru wekambani yetensa varichmen Machanga vanoti vanopa basa vagari vemunharaunda muchapfuura mugwagwa uri kugadzirwa sezvo riri donzvo ravo kusimudzira vanhu nenzvimbo dzavanoshandira. Gurukota redunhu remashonaland west amai Marian Chombo vakaita musangano wechimbichimbi apo vakaudza vakuru vakuru vemakambani ari kugadzira mugwagwa uyu kuti vose vachapinda mabasa vanotanga kunyorwa mazita nemasabhuku, mazita acho ozoundwa kumahofisi kwavo uko gwaro remazita acho richazodhindwa risati rapiwa nemakambani kuti vapinze vanhu mabasa.
Tinoita kuti vanhu vatenge tapiwa iwavo toona kuti tinoisa tinopa kontrakta vanhu vanobva kunzvimbo iyoyo.
Pakamboita mutauro zvakare pakagadzirwa mugwagwa unobva kuBetbridge uchienda kuHarare zvichinzi pari kuitwa zveuori sekutaura kwamai Sarudzai Makirichi vekumasvingo.
Ndiyo same criteria yavakangoshandisa but kutorwa kwevanhu kwacho vakangotora just a few but vanhu vakazotorwa the rest vanga vangori vekubva kumusangano.
Hatina kunzwa kuti hurumende ine hurongwa here kana kuti police panyaya dzekupinzwa mabasa nemakambani anenge apiwa basa rekugadzira migwagwa sezvo gurukota rebazi rezvekutakurwa kwezvinhu vaFelix Mona vanga vasati vachipindura mibvunzo yavanga vachiti vatumire padande mutande ravo reWhatsApp. Makambani mashanu anoti Bootman World, Fossil, Exodus, Masimba neTensa akapiwa basa nehurumende rekugadzira mugwagwa weHarare kuChirundu uye unotarisirwa kuwanisa mabasa vanhu vanosvika chiuru chimwe chete nemazana mashanu. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Nonorai Jena.
Muchikamu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, dare repamusoro-soro muAmerica reSupreme Court rakatambira chikumbiro chevaimbo vemutungamiri wenyika vaDonald Trump chekuti havafanirwe kumiswa pamberi pematare nekuti vaimbo vemutungamiri wenyika. Dare iri richanzwa chikumbiro chavaTrump ichi. VaTrump vari kutongwa nemhosva yekuramba kutambira zvakabuda musarudzo muna 2020 apo vakakundwa navaJoe Biden. Vane dzimwewo nyaya dzakawanda dzavakatarisana nadzo dzavari kupomerwa panguva iyo vari kutsvaka rutsigiro rwekuti vakwikwidze musarudzo yemutungamiri wenyika vakamirira bato remaRepublican Party. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tanonoka wande weStudio 7 abata gweta vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie.
VaTrump nyaya yavo yabvuma kutambirwa neSupreme Court. Tichaona Supreme Court ichikwanisa kunzwa appeal yavaTrump. Vati Supreme Court iongorore mhosva dzavari kupomerwa dzavari kuti vakaita vari president. Nechidimbo vari kutaurwa kuti ivo sezvo vanga vari president panyaya dzavari kupomerwa idzi havafaniwewo vachibatwa kana kuendeswa kumatare dzemhosva because vane yatingati pachirungu immunity yavanowana in terms of constitution yeAmerica yavari kuti vanayo kodzi racho. But tinoona kuti kumasure uku matare yese haasi kuwirirana nezvekutaura vaTrump. Kana Supreme Court yakati aiwa vaTrump vane immunity, then zvinoreva kuti nyaya dzese dzavari kupomerwa idzo dzavari kunzi vaida kupandukira hurumende pavakasiya chigaro dzinonongwa dzichipera.
Vamwe maonero avo zviri kuitwa neSupreme Court zviri kubatsira vaTrump. Pane chamunoona pane zviri kuitwa neSupreme Court zvinogona kunzi zviri kubatsira vaTrump?
Chokutanga ndechokuti vaTrump ndo vaendesa nyaya iyi kuSupreme Court and tokuona kuti Supreme Court yabvuma kuti nyaya iyi ndike nechimbi-chimbi ende vari kuti kuda maybe inokwanisa kunzwikwa muna April. Zvinokwanisa kubatsira vaTrump kana Supreme Court yakapa mutongo wavanowirira nawo kuti wakwani soo kupinda umusaru dzudza tukuona zirikuya zema presidential ne mama elections zirikuya saka nyayeli hapa yato nyaye kurwisa na ninguwa wa Trump wachijugisa ninguwa kuti nyayeli inzwiko Supreme Court nukuti ya think wari kuona kuti nyayeli ya gamba ichiende la iriku matara aliku zasuku hawazo kwansi kuwa na mkana ukuti wazo wachi pinda umusaru zema elections zirikuya izi matitozo hoti ma Supreme Court judges aliku Supreme Court kukoko waka wanda watu panu wakapinda panguwa ya Trump ndi washinji wacho waka tu iswaona wa Trump saka kana wana wachitawa kuti ai wa Supreme Court iruku batira wa Trump awas kurasika kozi ya Supreme Court iwo ine majaji awaka isawo wa Trump iwo wachirepresent
avanga wari nyanzvi mune zvemutemo vachishanda segweta uye vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKenneth Masie vari parunare kuTexas muno muAmerica natanonoka wande weStudio 7. Yave nguwe nyuma tereri yeku zvitaurira moga zvamunofunga.
Mwana akakumbira chingwa unopiwa chingwa, akakumbira hove unopiwa hove. Kwete kuti mwana akakumbira chingwa unopiwa dombo, akakumbira hove unopiwa nyoka. Ipai vana vanhu mari. Kwete zvekuti vanhu vatama kuda kuvhundutsira kuti asodzi kuda pamwe basa harikoshi. Munopedza makuta kuti hei vanhu varikufa, imi ndimi kuuraya vanhu nekuti hamudo kupa vanhu mari.
Makadini makadini mukoma zulu. Inini ndirikunzwa kubatikana nenyaya yekwamahachi kuchipinge uko kwachechecho uko. Isusu tichikura ichiri growth point kusati kwatombowa nemalocations. Vanhu vanokunzi ngavabve vanhu vakagara variko mashops achiri kutoverengwa ari machechechi. Now town yaikuexpanda ichienda kune vanhu. Kanzuru ngaisasungisa vanhu. Ichiti izoni vanhu vakagara zviri kunze kwemutemo ngavangotaura kuti town it's a town development iri kuexpanda ichiuya kwamuri saka taakubvisa hai tichikuisai apa kana kuti taakubhadharai mondogara apa yeah that one tinozvitambira because ini ndakatokura ndikadzidzako kusvika ndabvako vani vavo vaingogara muike zvine zvaim 42 vani vavo vanongogara hatisi kufara nazvo. Inde nzibongai jambaya, ndiri kumarondera, asi kuchipinge ndo kumusha.
Masura sei, vashamari wa Studio 7. Kusana yambo mvura, madura kutazwini Zimbabwe, asusanyi kakumawele. Zawa kunyadzisa kuti munhu weZANU-PF amire pamberi pevanhu, chitaura kuti ndovhotera ZANU-PF kuti pamberi nayo. Zawa kunyadzisa izvozvo. Nyika yedu yasvitswa kumawele neZANU-PF, nyika yedu yavondomoka, yavondongwa. Muchina chirimo hapana chinhu zvakutonyadzisa chaiko chaiko kuti utaure ndiri muhurumende ndoshani zvakunyadzisa pavanhu saka poda kuti vechidiki vaone kuti vangaita sei chikurudzira vachiduku kuti musagarira maoko ZANU-PF ndaonebwa plan nguva isakanaka nguva ichiripo
mutaura kuti kwai inyika iyo kuti dhora rekuamerica nemabhondi emuzimbabwe rinonzi 18,000 makazviona kupi makazviona kupi kwai mogadzisa upfumi mogadzisa upfumi nenzira ipi yamakagadzisa upfumi nenzira ipi yamotaura musada kutamba nevanhu avane vapesistensi ava vagwanyanya ava musavaisa paredhiyo chii chamuri kutaura ivapo chii chavangataura kuti nyika inogadziswa nenzira ipi 10 kg inoita 100 and something thousand musada kutamba nepfungwa dzavanhu.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko.
It was a Friday, my darling.
Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tinokupai hurukuro naGwenyambira nemukurumbira Wilfred tichaona maAfrica anozivikanwa neribasa rekuti nyamasvisva achimba nechikwata chembira chemaungira enharira. Ngatinzwei hurukuro yaaita naIvan Zininga weStudio 7.
Musambo wandinoridza
musambo wepasichigare mbira music
vari kutambira sei musambo wenyu mumamana
vanhu muno munyika vari kutambira asi kuti zvinoitika ndezvekuti vanhu vazhinji ndingangoti ruzhinji rwevanhu pari zvinezvo vadiluted kana kuti ngati wamusanganiswa wechivanhu nechirungu zvasangana nezvakauya nevachena pesendeji yevanhu vanotambira amo musambo iwoyu ndo vamwe vanhu vaive vazhinji vacho vakakurira kumusha
nyamashisva mabhakure emine mbira takakunzwai kare matambudziko arimo mubasa renyu iri ndaapi
tine zvinhu zvakawanda zvatinosangana nazvo pakushanda kwatinoita kuti tiwane mapromota anopromota musambo wedu bhose ikinyoridza musambo inonzi traditional music yezimbabwe saka machallenges atinosangana nawo kuti tiwane munhu ane rudo rwokuti ada kusimudzirawo musambo wemuzimbabwe uri musambo wechivanhu wetsika dzedu nemagariro unotaura tsika dzedu nemagariro vari kushaita
taimbokunzwai kumubayiro uko kumanama nekupi kupi ndeipi mimwe yemibayiro yamakambohwinawo kumashure
pandakafoma maungira 2005 2006 first album rangu rinonzi maungira ndakahwina namaaward best mbira 2007 vandaita album rinonzi chinamanenje achifambisi pandahwina futi best mbira namaaward kubva ipapo ndopa zvakabva zvadzimwa zvembira kategori manama awards mandanzitaura muya ndakafambawo nyika dzakawanda ndakaenda United States of America ndaitwa Portland ndaitwa California Oregon Whidbey Island Washington DC ndadzoka ndobva ndazonoe ndaenda kuSweden the other year futi ndivaenga cultural exchange program China cultural exchange program
vanoda kukubatai vanokuwana ikupi
kune vese vanofarira musambo wembira vanenge vachida kuridzirwa mbira kuchivanhu kwedu kumabira ungava kuti vari kuita chivanhu chavo chekurova makuva vari kuita chivanhu chavo vari kuita muchato vamwe vachiitawo maprivate functions emakambani corporate functions you are free to contact me +263 772 211 610
chitipaiwo kamwe chete kamunoda kubuda nako mudariro nhasi Woza Friday kudai
kambo kanonzi madzinza apo ndo kanotaura nezvemutupo kanonzi tiise maoko kuna nzou maoko kuna nhingi wosimudza woisa kuna nhingi kane kachidetembo kachitaura zvemutupo ndo madzinza iwayo
tichipa kutenda kukuru kune vadare vese vatiunganira pane rinodare tichikumbirawo kuti mutibatsirewo kuisa maoko kuna vadare vese tichiisa maoko kumuyera mwoyo newapumaranda
manga muchinzwa kambo kanonzi madzinza manzwa uhurukuru yaitwa nanyamashisva ari parunare muHarare naEvan Zininga westudio 7 tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishanu svondo rinouya musakanganwawo chirongwa chelive talk nhasi manheru na8pm apo tiri kutaura pamusoro pemamiriro akaita upfumi hwenyika pamwe negwaro raburitswa neworld bank riri kuti kana Zimbabwe yakagadzirisa zvinhu upfumi hunogona kukura nezvikamu gumi kubva muzana pagore sezvo nguva yedu yapera regai titarise musoro yenhau zvakare bhanga repasi rose reworld bank rinoti upfumi hwezimbabwe hunogona kukwira nezvikamu gumi kubva muzana pagore kana yakavandudza mapoka ekurima nezvicherwa tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyai mina mutungamiri Nkomo. Thank you.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyalamukela mthakazi omuhle kweza kusihlwa ngolwesihlanu mhlaka 1 kuMbimbitho 2024. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Okwenzakeleyo kakujwayelekanga eZimbabwe. Kujwayeleke ukuthi sikuzwe kukhulunywa ngakho kwamanye amazwe ukuthi uzwe kuthiwa kulamabhomu atholakalayo lapha lalaphana kumbe kusethuselwa ngokuthi kungaba lamabhomu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla wehluleke ukuya emhlanganweni obuqhutshelwa eVictoria Falls ngemva kokuxwayiswa ukuthi bekulamabhomba athiywe ezilindweni zendizamchina ezigoqela eseVictoria Falls International Airport.
Kuliqiniso njalo kuqakathekile ukuthi sidile le issue ye foreign currency exchange rate on the market le economy Zimbabwe. I-focus yabo ngiyayibona yabo 10%. Kodwa le kukhathazeka ukuthi uvele ngapha u-10%.
Ibhanga elikhulu lomhlaba ele-World Bank lithi umnotho weZimbabwe ulakho ukuthuthuka ngesilinganiso sokulithumi ekhulwini i-10% ngomnyaka alubana uhulumende engalandela izixwayiso aguqule indlela asebenza ngayo. Umnumzana Donald Trump usethole amavoti edlula ikhulu 122 delegates kuthi ancintisana laye unkosikazi Nikki Haley. Yena usela ngamachumi amabili lane 24 delegates. Kuma primaries okudinga uzamela ibandla lama-Republicans kukhetho lukamongameli weMelika lonyaka. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla wehluleke ukuya emhlanganweni obuqhutshelwa edolobheni leVictoria Falls lapho abekhangelelwe ukukhuluma khona emini ngemva kokuxwayiswa ukuthi bekulamabhomba athiywe emagcekeni endizamchina agoqela ele Joshua Mqabuko Nkomo kobulawayo lele Victoria Falls Airport lapho abeza kwehlela khona. Indizamchina yakhe ibikwa ithole limbikwa isemoyeni yasiphenduka ibuyela eHarare. Isikhulumeli sikaMnangagwa umnumzana George Charamba wazise ukuba abogatsha olulondoloza amagceke endizamchina elizweni oleZimbabwe Airport Authorities baziswe ngabendizamchina ye-First Jet ukuthi bathole incwadi ye-email evela emuntwini othebe kulabantu abahlose ukuhlasela kumbe ukubhomba emagcekeni endizamchina namuhla. USharamba uthe ababona ngokulondolozwa komthetho baphezu kokuphenya lolu daba. Uphinde wakhuthaza uZulu ukuthi engethuki. Umnangagwa ubesiya emhlanganweni we-International Energy Deployment Conference eFolosi. Umsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga obikwa ehambe kuqala nguye ocine ekhuluma kulumhlangano. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Okwenzakeleyo kakujwayelekanga eZimbabwe. Kujwayeleke ukuthi sikuzwe kukhulunywa ngakho kwamanye amazwe ukuthi uzwe kuthiwa kulamabhomu atholakalayo lapha lalaphana kumbe kusethuselwa ngokuthi kungaba lamabhomu. Kuyinto engajwayelekanga. Ngakho-ke kuyadingeka ukuthi labo abakhangele ngezokuthula bayihlolisise indaba yakhona ukuze kufike ekugcineni kwakho, ngokuba phela nxa kulamabhomu endaweni okwehlela khona indizamtshina, kusho khona ukuthi kuyabe kulula ukungena, kuyingozi kakhulu ebantwini abaningi njengoba isetshenziswa ngabantu beZimbabwe, isetshenziswa njalo ngabantu bangaphandle. Ngakho ke kumele zona lezi ndawo zivikeleke ngendlela eqinisekileyo ukuze abantu babe lokuqiniseka ngokuphepha kwabo.
Kahle kahle kungaba kusenzakalani lapha Ncube, kungaba lengozi ekhona mpela yini njengokutsho komuntu lo othumele umbiko, kumbe ngumuntu obeganga nje ongela khono lenhloso yokwenza udlakela athi belulakho ukwenzakala udlakela lwamabhomba lolo?
Akukacaci kahle ukuthi kungabe kuliqiniso yini ukuthi akhona amabhomo, kumbe yinto nje ethunyelwe ngumuntu eganga nje. Kodwa ke vele khona lokho abakwenzileyo yikho okwenziwa kuwo wonke amazwe, ukuthi kungaba lo mbiko othi kungaba khona okubi laphana, kuyamiswa yonke into, amapholisa akhangele. Sikubona noma ngapi, kuse-Europe noma e-Asia noma ku-American continent, uma kukhona nje umuntu othe kuleyandawo kulamabhomu, kuleyandawo kulokuthi, kuyamiswa yonke into ekade fanele yenziwe, ngokuba kuqakathekile ukuvikela abantu. Ngakade kufanele kube lomhlangano uyamiswa lawo, nxa kube kufanele kube lebhola liyamiswa, nxa kube kufanele kube lalokhuyana lalokhuyana kuyamiswa, kuze kuqale kube lesiqiniseko sokuthi abantu baphephile kayikho leyo nto. Ukuthi liqiniso kumba siloqiniso yinto efanele ihlolwe ngalabo abakhangele ngakhona lokho baphumele ukuthi kume kanjani.
Umnumzana Efidlela Ncube yingcwethi ecubungula ezombusazwe, sixoxela ekobulawayo.
The Voice of America, VOA.
Embikweni eliwethu lenamuhla, ibhanga elikhulu lomhlaba ele World Bank lazise ukuthi umnotho weZimbabwe ulakho ukudlondlobala ukhule ngesilinganiso sokulichumi ekhulwini i-10% ngomnyaka eminyakeni elichumi elandelayo nxa uhulumende engalandela izixwayiso njalo aguqule indlela aqhuba ngayo umsebenzi. Kodwa leli bhanga lithi uhulumende engaguqulanga ukusebenza. Kodwa leli bhanga lithi uhulumende nxa engasaguqulanga izenzo zakhe, umnotho welizwe uzaqhubeka ubhidlika ngesilinganiso sokuthathu ekhulwini i-3% ngomnyaka. I-World Bank ithi uhulumende kumele aguqule indlela aqhuba ngayo imisebenzi egoqela eyokwemba amatshe aligugu, i-mining, alungise imigwaqo ukuze ahuge izethekeli njalo aqinise inhlelo zokulima ukuze ilizwe limelane lokuguquka komkhathi osokudale indlala emangalisayo. Sikhuluma nje inhlanganiso ye-Food and Agriculture Organization ithi inani labantu abalambayo abadinga ukuphathiswa ngokudla eZimbabwe ngokuphuthuma likhwele lisuka ku 2.7 million laya ku 3.5 million. I-World Bank ithi njalo eleZimbabwe yilo elilentengo yokudla edula kakhulu ukwedlula amazwe wonke ase-Afrika, lisedlulwa kuphela yi-Argentina emhlabeni jikelele. Sibuze incwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko ukuthi uthini ngombiko we-World Bank.
Kuliqiniso njalo kuqakathekile ukuthi sidile le issue foreign currency exchange rate on the market le economy Zimbabwe. I-focus yabo ngiyayibona yabo 10%, kodwa le kukhathazeka ukuthi uvele ngapha 10% bamthole njani, ngoba asingeke sithi into ezingu-5 abaziqambileyo zingacontribute 2% equally to a growth of 10% every year. Although siyavumelana labo ukuthi if we correct that, we will have definitely an economic growth in Zimbabwe, very positive. Ngoba economies zasukusebenza ukustrive. Ngakhala kweze lima, we have challenges like now. Zimbabwe is an agro-driven economy. Now it will have serious pressures given the effect of the drought. Farmers will not be able to pay back their loans. They will not be able to pay to go back into the field next year. They will need to be helped. And some of these mitigation effects, as ever, as John Kulumend, is a cause of challenges in terms of managing national debt and also managing our monetary policy and the fiscal policy in terms of discipline of government expenditure. So ngezinye challenge esikuchoyo ukuthi kuba nzima kwesikhathi to implement some of these things that have been put forward by World Bank in a space of 1 year or two, especially given nxalingela what we call financial support beyond your budget and taxes.
Ezinye izixwayiso ze World Bank izixwayiso lelibhanga elitshona likhuluma ngazo. Kodwa lanamhla lokhu uhulumende kakazilandeli kuyini okuhluphayo?
In terms of implementation, uhulumende wethu uslow. Owesibili kulobugwelegwele kulabantu abakholisayo njalo abayenzayo imali loba impilo ngalesi sikhathi lalomumo. Ungakunazelela ukuthi eZimbabwe kulabantu abasebenza imali. Nxa sithanda abasebenza imali, abasebenzi to produce anything. Abasebenzi to provide any services, but basebenza imali, playing around exchange rate, arbitrage. Nxa sithi arbitrage sikaluthi uhulumende uthi rate ile, kodwa nxa usiyathenga phandle irate liya, okuyigap kokanayikho kuthiwa yi-arbitrage. Kulabantu abaphila ngakho, abalesifiso njalo abakhangele ukuthi kube into eyenzakala ngosuku ngensuku.
Umnumzana Reggie Shoko ucubungula ezenotho. Sixoxelaye ekobulawayo. Kusenjalo umcebisi webhanga elikhulu leZimbabwe ele Reserve Bank umnumzana Persistent Gwanyanya utshele iStudio 7 ukuthi kuzathatha isikhathi ukuthi uhulumende enelise ukulandela izixwayiso zebhanga elikhulu lomhlaba ele World Bank. Elinye lamacele awebandla leMthwakazi Republic Party lithi selilobele amapolisa liwazisa ngokuthi lifuna ukutshengisela ngokuthula ngeviki ezayo phezu kodaba lokuthi inkokheli yomdabu kube yiyo ekhokhela uhlelo lokuxoxisana ngombhuqazwe weGugurawundi. Umongameli Emmerson Mnangagwa wakhetha izinduna ukuthi zikhokhele lolu hlelo. Kodwa leli bandla lithi izinduna lazo zathinteka ngalumbhuqazwe. Leli bandla lithi linxusa abantu ukuthi babambane lalo batshengisele ngobunengi. Amapolisa ebengakaphenduli isicelo saleli bandla. UChris Gande weStudio 7 uxoxelo munye wabagcinisihlalo baleli bandla umnumzana Mudenda Chilumbo.
Udaba olukhona baba Chris Gande ngolokuthi mhlaka 11 March kuyimande ungumvulo ibandla leMthwakazi Republic Party eliholwa ngamakho chairpersons ubaba uThembisani Mpofu Mfulongati lami siyabe sitshengisela kobulawayo from esithi hall sisiyafika emhlahlandlela ngodaba lweGugurawundi. Asisoze sitshengisele kobulawayo kuphela, sizotshengisela langaphandle weZimbabwe abase South Africa balenhlelo ababeziphethe abase Botswana ngathi ngathi. So udaba lweGugurawundi thina sithi is a genocide. It was a genocide and asingeke savuma sivumele uhulumende kamnanga ukuthi udaba lweGugurawundi luphathwe izinduna. Izinduna zilomsebenzi wazo according to the constitution of Zimbabwe and even ngama international law. Thina lapha constitution yeZimbabwe sikwazi ukuthi izinduna yizo ezi-responsible for to preserve our cultural values and order. Atesa kula Zulu, izinduna zilomlando ukuthi zihambe ziyovuselela amasiko izulu linye lizwe. Izinduna ziphatha udaba lwabantu ababethethelane omama bathethelane abafazi. Bebhadalisa inkomo ukwenzela ukuthi kube le order in the community. So uMnangagwa uzama ukuthi izinduna zikhangele udaba lweGugurawundi. A case of greater magnitude of this nature is only one way. The International Court of Justice. according to the international laws.
Manje seliphiwe na imvumo ngamapolisa njalo nxa kuyikuthi aliphiwanga leyo mvumo lizaqhubekela phambili nalo kutshengisela lokho.
Sibanikile inotification amapolisa ukuthi besiphile. Amapolisa bangasinika imvumo, we are going to pursue using the legal route whereby ama lawyers azasincedisa ukuthi sithole imvumo yona leyo. Kodwa ngithi mina bangayala njengoba imithetho layo futhi ngezami. Thina umhlaka 11 siyaphambili ngokuthengisela umhlaka ube kwazi ukuthi nanga umbulali ufuna ukuzithonisisa, nanga umbulali ufuna ukuzinika iresolution to this conflict. So as into as a public part thina we remain resolute and adamant that konke okuzalwa nguhulumende weZimbabwe is all about evading the international law, which we are against of. So sicela ukuthi abalaleli bonke bekuzwisise ukuthi after ama consultations lawa azenzwa ngama chief bonke abantu bazaphelile ema. So the best thing is ukuvimba ukuthi kungabi lomuntu ozahlaliswa induna ekhuluma ngendaba lwegugura hundi. Indaba yegugura hundi umnangagwe uyakwazi lapho efuza ukuthi ithethwe khona. U-Sydney Sekramayo uyakwazi lapho efuza ukuthi ithethwe khona. Wonke umuntu owayenza umbhuqazo uyakwazi. So asifuna abantu abafuna ukubhada abantu bakithi. Thina sithi never shall this issue be heeded by traditional leaders. Kabahambe beyokhulukeli beyokhulekela izulu lini. Lolu daba ngele it was a political, it was politically motivated. So ama chief bengangena endabeni yona le. So ngithi balaleli umbhuqazwe igugura hundi was a genocide and akula muntu ofuza ukuthi ezithonisise ebulela umuntu.
Umnumzana Mudenda Chilumbo ngomunye wabagcinisihlalo bebandla leMthwakazi Republic Party. Kwezemelika owayengumongameli waleli lizwe umnumzana Donald Trump usethole amavoti edlula ikhulu 122 delegates. Kuthi ancintisana laye unkosikazi Nikki Haley yena uselamavoti angamachumi amabili lane 24 delegates kuma primaries okudinga ozamela ibandla lama-Republicans. Kukhetho lokudinga umongameli waleli lizwe omutsha lonyaka. Kufunakala ukuthi ozamela ibandla leli athole ama-delegates edlula inkulungwane 1215. Phakathi kwama-delegates azinkulungwane ezimbili phose lengxenye 2429. Ngeviki ezayo ngolwesibili kuzaqhutshwa ukhetho kuzigaba ezilithumi lasithupha ngelanga elibizwa ngokuthi yi-Super Tuesday. Iningi likhangelele ukuthi lapha yikho okuzasuka khona uHaley ngoba kuzakhanya sobala ukuthi kasoze anqobe uTrump. UTrump enganqoba uyabe seza ngqikilana loza kokhela kubandla lama-Democrats umnumzana Joe Biden. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxelo landela ezombusazwe umnumzana Rafael Mthombeni.
Hayi mina baba Gande, ngokubona kwami unkosikazi Nikki Haley ungumuntu obambeleleyo nje ukuthi angqikilane lo Trump. Angiboni ukuthi angenza kuhle, kodwa ukhanya engathi ungumuntu olelizwi afise ukuthi uTrump alizwe lama-supporters angama-Republicans akuzwe, ngoba akafuni ukuthi uTrump aphongungena njengakhona lokhu. Ungalalela kuhle ukukhuluma kwakhe, uyakhuluma izinto ezilalelwa ngamanye ama-Republicans angafuni lokhu okulalelwa nguTrump. Njalo ngakhangela nangendlela abamnika ngayo imali, kuyakhanya ukuthi khona bakhona abamsekelayo. So uzaqhubeka elwisana laye lanxa engasoze enze kuhle akuma-primaries la. Ngibona ngathi yena upha ilizwi elithile ukwenzela ukuthi kubonakale ukuthi ama-Republicans wona ngokwawo avele kawabambananga entweni le asekelana lo Trump.
Yena umnumzana Trump siyabona ukubana elokhu elosekelo. Ubona ngani uza kwenza njani nxa kuyikuthi ngiyonqobile ukuthi engayenza kuhle yini esemisane lo mongameli Joe Biden.
Mina ngimboni enqoba kulolu khetho ngxenye ngabe ngiyaphambana. Kodwa ke ngokubona kwami lapho sekelwa kuphela ngama Republican. Usekelwa yiparty yakhe eyodwa ngaleyo. Ila kungaziwa ukuthi bonke bamsekela ngoba xa ukhangela khona kuwambuza khona ngaphambili kukaNikki Haley. Bakhona abantu abaphikisana laye uBiden. Ngeke ngezwa ukuthi bazakwenza umhlangano wabo lo wama-Republicans okuthiwa ngama-conservative wodwa lwana. Abanye bazakwenza kwenye indawo, abanye bawenze kwenye indawo. Kutsho ukuthi bona bodwa badabukene ngangimboni mina ukuthi uzanqoba umhlaba wonke lo United States of America. Ngibona ngathi uBiden angabe le nhlupho zakhe la ikakhulu khona kokudala bakhe, kodwa-ke abantu babona ngathi ungcono kulo Trump. Ngibona ngathi ngasozanqobe mina umhlaba wonke.
Umnumzana Rafael Mthombeni ulandela ezombusazwe weMelika. Ubexoxa lo Chris Gande weStudio 7 eseTexas khonapha eMelika. Imbiko elandelayo iveza imbono kahulumende weMelika.
Iparlamente yeHungary sivumelane ukuba kwamukelwe isicelo seSweden sokungena kwenhlanganiso yeNATO. Lokhu kulinyathelo lokugcina elokungena kwenhlanganiso kweSweden etshintshe imvama yayo eyokungathathi icele kulandela ukuhlasela kukaVladimir Putin eUkraine ngomnyaka ka-2022. Umakhelwane weSweden iFinland layo yatshiya imvama yayo ngathathi icele yangena kwenhlanganiso eNATO ngomnyaka ka-2023. IMelika yamukela ivoti yeParliament yeHungary ngombiko wakhe ocebisa uhulumende weHungary kwezomvikela umnumzana Jack Sullivan ukhuthaze uhulumende weHungary ukuthi aphangise ukuthatha lesi sinqumo. Uthe njengeFinland esanda kungena kulinhlanganiso, iSweden ililizwe elikahulumende wentando kaZulu njalo ilebutho eliqinileyo elinombono ofana loweMelika. Ekhuluma engakangeni umhlangano lomphathi intambo ePoland obona ngokusebenzelana lamanye amazwe, umphathi intambo eMelika obona ngobudlelwana lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken uthe usuku iParliamente yeHungary yathatha lesi sinqumo lusuku oluqakathekileyo kakhulu. Uthe ukungena kweSweden kwelihlanganiso kuveza njalo udubo uPutin aludalele ilizwe lakhe eleRussia. Ubudlelwano bamazwe eNATO obuqinileyo njalo obuya bukhula kulandela ukungena kweFinland leSweden ukuba bana kwabantu beUkraine bephikisana leRussia lakho konke okwenziwe nguPutin kusukisela ngomnyaka ka-2014 kanye namazwe eEurope ame leUkraine ngalesi sikhathi ihlaselwa yiRussia kanye lomsebenzi esiwenzayo sonke okwenzela ukuthi iUkraine yenelise ukuma iqine kwezebutho, kwezenotho kanye lakwezombusazwe okweminyaka eminengi ezayo kuzaletha impumelelo. Sikubona ukuqhubekela phambili kusenzakala ukuthi umnumzana Putin wenza konke ayesithi bezama owekela. Njalo okwenziwe namuhla iParliamente yeHungary okuveza lokhu. Ocebisa uhlangothi lwezomvikela umnumzana Sullivan uthe ukuba leSweden ingumngane weNATO kuza kwenza ukuthi iMelika labangane bayo bavikeleke. INATO yiyo inhlanganiso yezomvikela elamandla okwedlula zonke ezabakhona emhlabeni jikelele njalo iqakathekile ekuvikelweni kwezizalwane zeMelika.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, seven supokine.
Kuhlelo Was a Friday liviki sihamba lomculi weAfrofusion ubutho lezwentini yena ocula ekobulawayo. Nangu exoxalo Ezra Chisa Spanda.
Zazisa, Lezwe uzelo 1994 eluveve kobulawayo wahlala ekhaya eIrisville obuya njalo kobulawayo ozongena esikolo
ngafunda eRose Camp ngaqeda ngafunda eSt Columbus ngafunda eBus ngakhula kunjalo ngikhulela eTon Groove khuliswe ngumama umama omdala kodwa nguye umama vele ngimaziyo umama washona ngo 2003
angene kwezomculo wobutho layo kukhona abamenza waba lomdlandla wokucula
umculi wase South Africa ocula nje yena le abayibiza ngeAfro Soul nguye owang inspireyo kakhulu ngacina lami ngithi ay ithi ngithathe le indlela yokuthi lami ngicule imusic ngaqalisa ukubhala izingoma nga recorder ngo 2019
umculo wezolaleleyo ngokabutho lezwe pho uthiwa yini umculo wakho ntini
ngicula i-afro fusion obhala ingoma lezo yimi engizibhalayo ngile dlalade elilodwa abalibiza bona lona uthando lwentombi emnyama
Sengakavali uhlelo akutshele abalaleli ukuthi umculo wakho bengawuthola ngani njalo bangaxhumana lawe ngaphi
umculo wami utholakala kuma digital platforms wonke ku Facebook page ngobutho lezwe ongalandelwa yilutho then i Facebook account ngobutho lezwe ntini yiwe active izikhathi eziningi ku Twitter ngobutho lezwe _ZA ku Instagram ngobutho lezwe _ZA ku YouTube ngobutho lezwe yiwa ama handles wami lawo
umdumo yiwo we Afrofusion umculo muya ngobutho lezwe obekunguye sikwajisela ukuhlelo oza oza Friday mpelaso nemnandi ikamera mingu ezwe Jesus Banda
Awusuka madoda utho lezwe ntini ehlabela ke kamnandi lapho esiqibela uhlelo lwethu singake ehlukanisi khangele ebezihamba phambili umongameli yamasoni mnangagwa wehluleke ukuya emhlanganweni obuqhutshelwa eVictoria Falls namuhla ngemva kokuxwayiswa ukuthi bekulamabhomba athiywe emagcekeni endizamchina agoqela eVictoria Falls International Airport. I-World Bank ithumu umnotho weZimbabwe ulakho ukuthuthuka ngesilinganiso sokulitshumi ekhulwini 10% ngomnyaka. Uhulumende engalandela izixwayiso likhumbulelo uyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Olivalelisayo ngontungamilinkomo lilale
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.